kwerira ide tomamukirire negoshoka papa unyamukire negoshoka papa unyamukire.
Negoshoka, negoshoka, papa, unyamukire.